Mutevedzeri wemutariro MDC Valuk Tamborinyoka vaburitsa mashoko ekuti mapurisa aswera akakomba muzinda webato ravo izvo zvaita kuti mahofisi ebato ravo aswera akavharwa. VaTamborinyoka vati kukombwa kwemahofisi avo kunouya apo mapurisa achiti akawana mahelmet anokwana mazana maviri nemakumi mashanu pane mamwe mahofisi ari pedyo nemahofisi avo. Vati sebato havana chavanoziva nezvemahelmet aya uye vati zvaitwa nemapurisa izvi inzira dzokutsvaga kunenedzera bato ravo mhosva dzavasinei nadzo. Zvataurwa navatamborinyoka zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomiti yepamusoro yenational executive muMDC Valove Moch Noputsa. Vagari vekune dzimwe nzvimbo dzakaita seEpworth nechitungwiza vanotiwo makombi anga achipinda mudhorobha anga achisechwawo nemapurisa. VaFaben Mawanza vekuEpworth vanoti vanhu vanga vari mukombi yavanga vakakwira vachipinda mudhorobha vaburutswa vakatanga kusechwa nemapurisa anga akapakatira zvombo.
Kona chimdara nenetsa ndodezvo ndechokwira makombi kachitobva patini wopina mukombi wangorekana na kutosechwa na kutongwana vambiri wangu nepolisi zvichazvati ko zvikumbofamba sei kubvunza kuti watoda kusecha kombi here kana watoda kusecha munhu usari mukombi everybody tikusecha zvichazvati ko munhu angosechwa everybody why reason wachisecha munhu wakutsvaga chii pane munhu kwasecheke makombi tizoti vanotsvada vanhu vanotsvaga makombi kana kusecha isusu vanhu hatichazivi kuti vakutsvage.
VaZebedhia Kakono vekuchitungwiza vati kusechwa kwavaitwa nemapurisa zvisina tsarukano kushungurudzwa kuri pachena.
Vachaziva nokuti makombi tautotanga tokwira makombi nekuti varumbosecha vanhu zvisina ati vachaziva kuti tota sei tofamba zvipi togara kumba here tota sei notakauya kumba kwachitsvaga 2 cents iyoyo isiri kushanda tosechwa. Vachaziva tatambogara kumba noti kugara kumba ndochigai noti kusechwa kwacho asi kuziva kuti kufamba sei tova kusecha kombi here kana ada dhraivha here ada hwinde here noti mari yacho neinsina hamuti ndikwandira kuda chii mapasenja ari kumadii vachaziva kuti muridzi wekombi here kandi mukombi haina mutero hatisi kuziva zvinhu zvakaoma mari yacho haisi kutenga kana kwaibata haisi kutenga kombi yacho futi unenge wabhadhara futi osechwa futi zvinorwadza nguma zvinhu zvakadai soka hazina nabrin zvakadhakwa.
Vachinoputsa vati zvaitwa nemapurisa nhasi zvinoratidza kuti hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe.
Utongi wavo munangagwa hwedispensation inonzi inyuwani hapana chitsva chiripo asi kuti hurumende yavamunangagwa yava kutoita kudarikidza kunyange zvaitwa navamugabe. Hurumende yavamunangagwa iri kushandisa nokuabvisa mapurisa zvisizvo. Tiri kuzviona kuti pane rumwe rutivi mapurisa anenge achirambidza nokumbunyikidza kodzero dzevanhu veMDC asi pane rumwe rutivi vanoonekwa vachimanya kupa vanhu vezano mukana kuti vaite zvavanoda vanoonekwa vachimanya kusiya vanhu vezano vachiita zvavanoda. MaDCC elections ezano anga achitika paweekend aitova nevaiolence asi hatisi kuona mapurisa achipinda kuti agadzirise vaiolence yanga iriko ikoko. Pano pamusha wedu usina vaiolence pano pamusha wedu usina kunetsana nevanhu pasina zviri kuitika patiri kungoita basa redu zvakanaka ndopavanouya vachida kuungana ndopavanouya vachida kutishungurudza. So tinoti mapurisa maitira akuita tinoona sokuti akushanda achirerekera kudivi rezano. Tinongokurudzira mapurisa kuti aiwa mapurisa ndeyenyika mapurisa ndeyevanhu vese kunoedza mangwana kunomuka kwakasanduka mapurisa edu ngazive kuti mangwana kuchaedza hatidi kuti tinge tichisangana nemhirizhonga.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ane zvaari kuferefeta maererano nekuwanikwa kwakaitwa mahelmets aya nezuro.
Nzvimbo iyoyo iri kunetsa ndeyekuti kune vanhu vanotora nzvimbo iyoyo vaakuita yavo vari kuti iwo munhu achida kupaka motikari anonzi unofanira kutobhadhara mari kwavari mari haisi kuenda kukanzuro. Mapurisa avabvunzi kufamba panzvimbo ipapo vanonzi ndepedu saka vanhu ava vakarova mupurisa musi wesaturday anga akamirira hazvanzi yake. Mupurisa akasvikirwa akanzi wakamirirei pano avabvumidzi kumirira pano ndobva vatanga kurova. Pane vatanga takadeploya mapurisa vanga varipo kune vari nechekure vakuona zvaitika vakasvika kuti vaedze kubatsira mukuedza kubatsira ndobva varova. Saka pavakarohwa vabva vadaidzira mareinforcement akabva kuHarare Central ndobva akauya ndobva vaedza kuti vasunge gurupu iro riri ndobva ratiza richipinda pabasement iri paQV Pharmacy. Saka mapurisa pavakatevera ndopa vakaona kuti mubasement imomo muri kuwanda matsotsi ndochekutanga. Chechipiri ndopakaonekwa kuti manga muine motikari dzanga dzirimo dzimwe dzisina manumber plates. Chechitatu tikaona kuti manga muine mahelmets iwawo anga ari one of the rooms mune marooms imomo mari mubasement pamwe wacho ari disused and then one of the offices munotori ne pool of water ririmo mubasement imomo. So ndo zvakazoita kuti mapurisa vade kuongorora kuti chii chiri kumboitika ma basement ma helmet yakapinda sei mu basement imomo. Apparently mu basement imomo ma gates amuna anzi magetsi akabviswa akakatwa magetsi andizvere. Saka ndonyaya yatiri kuongorora iyoyo ino yakakonzerwa nokurohwa kwemapurisa ande yakakonzerwa nokurohwa kwemapurisa ndozvazvira kuti mapurisa azive kuti mubasement umu muri kuwanda matsotsi.
Vanyati vatiwo kuwanda kwakaita mapurisa munzvimbo dzakasiyana siyana inzira yekuchengetedza mutemo sezvinotarisirwa kuti mapurisa aite nebumbiro remitemo.
Ringe mapurisa vane constitutional mandate. Nzvimbo iyoyo nezuro kune vatori venhau vatakaenda navo kwaitaurwa zvinhu zvakawanda vanhu vachitotaura. Pana caretaker wepa Robinson House ari kutotaura pachena kuti inini ndakatorohwa nevakomana avo ndikanzi inini haumbuna chaunombotiita pano ndepedu. Saka mapurisa yamuri kuona mukati medhorobha vari kuchengetedza runyararo vachida kuti kuona kuti munyararo mutaundi makamira sei. Saka zviri kuti mapurisa kupinda kwavaita mudhorobha kana kuti kufamba kwavaroita mudhorobha vari kuchisidzira vanhu kana kuti kurambidza vanhu kufamba. Basa remapurisa ritori clearly outlined muconstitution yenyika.
Zvichakadai mapurisa akasunga vanhu 12 pakawanikwa mahelmet aya. Mubati wehomwe muMDC vaDavid Coulthard vaburitsawo mashoko padande mutande ravo retwitter ekuti mahelmets aya ndeomwe womuzvina bhizimusi akatotengawo achida kutanga bhizimusi rake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.